ngiyayamtshelwa inyaya yokuyenzela nje sokuthi nesenze sokuthi ufakazi ukuboniswa uchibudika pachena awusi kutorwa nemapurisa kuti auendese mberi kubatshwe vanhu vakaita mhosva iyi. Nemakundidziro edu tinoona kuti kune vhidhiyo iri kumbobuda-buda, kune mazita anombobuda-buda, kune ufakazi uri kumbobuda-buda kuimpala kahai. Ufakazi hwacho mapurisa haasi kumboenderera mberi kuti aunyatsoutora kuti abatsire panyaya iyi. Sezvo zvaisita kudaro tazoona zvakodzera kuti tiende kudaro. Tienda kunoita ex parte application yeAntony Pillar Order. Antony Pillar Order zvatinenge tichireva nezvekuti tichienda kunokumbira dare kuti ritipe masimba ekuenda kunotora information varidzi vacho vasingaiziyo. Taita izvozvo zvikunetsa ndezvekuti sherif kuHarare ari kudhonza makumbo kuti atibatsire.
Vatole vateereri vangadiwo kunzwa kuti izvo imimi segweta makasvitsa nyaya here kumapurisa kuti ndozvambuda kuti zvinoitwa izvi.
Kumapurisa takasvitsa kare kare kondideti iye munhu achisungwa achitorwa. Saka mapurisa anozviziva ende mapurisa semaonero edu haasi kuda kuti pasira. Titazama nepatinogona napo kuti tisvike pazinobatsirwa chero chinetsa sei.
Pamasvika nekuperepeta nyaya iyi imimi segweta mava neumbowo here hwakasimba hunoita kuti munhu akapara mhosva anogona kusungwa?
Nyaya iri pachena iyi. Motikari taakuziva kuti iri kubva kuimpala kahai. Tinoziva kuti mota dzeimpala kahai dzinematreka. Munhu akatora mota iyeyo anofanira kuzikanwa. Saka izvezvi kuti wai tingotambura kuti ndiani ambotora mota kuimpala. Mota yabva kuHarare yauya kuBulawayo, yabva kuBulawayo yadzoserwa kuHarare, yakakabva 3000 kilometers. Shuwa kuti nanhasi toita kunge tiri kutopembera pembera. Zvinhu zviri pachena zviri kutinetsa. Umbowo huripo. Zviri kushayikwa ndezvokuti kune vanhu vari kushayikwa kuti vauye kuzoita sei kutora umbowo vasunge vanhu.
Mati imi makaenda kudare, dare rikapa mutongo, munganyatsotsanangura kuti izvo dare riri kuti kudii pamutongo rakapa?
Chikumbiro chatakaita isusu semagweta ndechekuti umbowo huri kuimpala kahai hupiwe rejista weHigh Court kuti aubate. Because vatikufungidzira ndechekuti imipala kahai iri involved. Saka zvationa ndechekuti umbowo hwacho neimpala kahai unzwe kuna rejista weHigh Court nesuwo tiubate. Because remember, in terms of our constitution, we can proceed by private prosecution. Saka tikarega kudaro ka nyaya yedu iri kufa inyaya iri pachena.
Munoona here chikonzi chamuri kutaura ichi kuti ndo chinofanira kunge chichifambisa basa iri chine chido chekuti chiri kutevedza mutongo wakapuwa nedare redzimhosva?
Government institutions semakuonero edu ari kudireka makumbo kuti nyaya yedu ibudire pachena. Saka vanhu vakaita mhosva iyi vari kuvharidzirwa nehurumende.
Ndambotaurawo naassistant commissioner Paul Nyati vati izvo sekudziva kwavo hapana kuperepetwa kwavanoziva kuri kuitwa panyaya yeimpala.
Hai, haasi tombozviziva. Akabvunza mamwe mapurisa ake law and order kuBulawayo vachamudza zviri pachena. Uri kuona kuti nyaya iri kuitika ndekuti kune vanhu vatiri kudifenda kuri kunzi vakaonekwa vachinyora zvinhu patwitter. Right, the very twitter ndiyo iri kubudisa evidence yevanhu vavasvungu vakabata Tawanda. Kana assistant commissioner achiti hazvitombodzizivi zviri kutotibvundusa.